Cape United ndiyo iri kutungamira makwikwi aya nema points maviri pamusoro pe FC Platinum. Asi kukundwa kwavo kana kuita mangange zvichisangana nekukunda kwe FC Platinum kunopa kugona kunenge kudada mukombe. Asi muongorori wezvemutambo wenhabvu vaAlexander Muchabaiwa vanoti Cape United ndiyo ine mukana wakasimba wekutora mukombe uyu sezvo ine mapoints maviri pamberi.
Ndikona Cape City ichitora ini nekuti yakatungamirira ne 2 points. Saka na they've got all the advantage yekuti vanhengirini vatore nekuti vane nguva izvo vasina kutora ende vane material yekuti vanotora.
Mutsigiri wemakepekepe vashingirai miti avo vanogara mumusha weWarren Park muHarare vanoti vachange variko kugweru kunopemberera kutora kwavo mukombe.
Mukombe uya ndo wedu chaiwo chaiwo nekuti makorati wandei, asi ha pari zvino tinototora. Kungava kugweru tonga tiriko kugweru, tichaipedzera ikoko.
Mutambi weFC Platinum Brian Muzondiwa anoti chishuo chake chekuti vatore mukombe weligi, asi kana zvichinge zvaramba vanoedza zvekare gore rinouya.
Chishuvire chapo kuda championship kana zvazorambo zvine zvaramba, but ndo zvinhu zvatakanyanyotarisira, but tomusira una Mwari zvese.
Chiri kunyanyonakidza pamitambo miviri iyi ndechekuti chikwata chechapungu pamwe nechechorocho Pirates zviri kudawo kukunda sezvo zviri kurwira kuramba zviri muPremier Soccer League mwaka unouya. Pari zvino Chorocho Pirates iri pachinhano chechipiri kubva pasi nemapoints makumi maviri nematanhatu, uye zvechapungu iri pachinzvimbo chechina kubva pasi, zvekuti havana chivimbo nepavakamira sezvo vasiri kuziva kuti kunobuda zvikwata zvingani kubva muPSL zviviri kana zvina. Izvi zvinotevera kunetsana kunotyisa pakati peZipa nePSL kuti panobuda zvikwata zvingani. Chero zvaitika munhandare, Zimbabwe ine rombo rakanaka kuti vachave nechikwata chinokwanisa kuzvimiririra munyaya dzemari makundano eCAF Champions League egore rinouya, kunyange chikwata ichi chikave Cape United kana FC Platinum. Mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi: Harare City 0 Triangle 2, Bulawayo City 0 Haumai 1. Mimwe mitambo iriko mangwana ndeiyi: Dynamos vs Chicken Inn Rufaro Stadium, Border Strikers vs ZPC Kariba Dubula Vadzimu, Highlanders vs Wange Baba Fields, Ngezi Platinum Stars vs Mutare City Rovers Baobab. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.